tikatarisa vanhu vanofamba pazuva zvikuru vanopinda muZimbabwe nepamabhodha pedu paairport kunana Bidbridge kunana Chirundi kunana Nyamapanda nekunana Forbes Border Post tinotarisa kutichiona vanhu vanopinda vakawanda chaizvo. Saka hongu ndinobvumirana neZimbabwe Human Rights Commission kuti huwandu hwevanhu vari kutestwa kana kuti vakatestwa nedenda iri hwakanyanya kushomeseka chaizvo kusvika pakuti tingati isusu Zimbabwe ine huwandu hwevanhu kushoma-shoma pane vabatwa nacho, vari kurwara nacho kana kuti vakatisiya. Saka hongu tinowirirana neZimbabwe Human Rights Commission pakuti huwandu hwevanhu ivavo vakapinda muno muZimbabwe nepamabhodha ipapapa hwakawanda. Tine kushomeka kwakawanda kwedenda iri muZimbabwe tichitarisa kupinda kwakaita vanhu muno muZimbabwe kumabhodha ese nepamaairport.
Tinonzwawo veZimbabwe Human Rights Commission vari kukurudzira kuti dai mitauro inoshandiswa mukushambadza nezvecoronavirus kana COVID-19 wawanzwa kusanganisirawo wemaoko wesign language kuitira kuti vanhu vakawanda vakwanise kunzwa nezvedenda iri. Zvii zvamungataurawo?
Ndinowirirana zvikuru neZimbabwe Human Rights Commission nenhau yokuti mitauro yacho inenge mishoma. Ndinofungirawo kuti inhau yokuti iyo hurumende pacha zvayo yanga isati yanyanya kuisa muono wayo pamalanguage akabuda muconstitution yekuti munhu wese ange achiwana mashoko kwakasiyana-siyana achishandisa mutauro waakasungunuka nawo. Saka vanga vasina kunyanya kuita pay attention kuzvinhu zvakafanana naizvozvo. Saka iyi ichenjedzo kana kuti iyambiro iri kubva kuZimbabwe Human Rights Commission vedwe ngatiwanikwe tichicherechedza zvinenge zvatawirirana muconstitution kuti mitauro yakasiyana-siyana icherechedzwe nekukasira nokuti pachasvika dambudziko rakafanana irori.
Tingaona here hurumende ichitorawo kurudziro iri kupiwa iyi neZimbabwe Human Rights Commission?
Ipfungwa dzangu vakandemire kuti paitika chinhu ichi, paitika nhamo iyi, vakuru vanoti toita maonera pamwe chuma chemuzukuru. Saka kana zvauya zvakaita saizvozvizvi, mhuri yeZimbabwe, mapato akazvimirira akangofanana naZimbabwe Human Rights Commission, vanokwanisa kupawo unjere hwavo kuhurumende kuti dai waro yakwanisa kutora nekukasira unjere ihwohwo kuitira kuti chii, ramangwana redu rimire zvakanaka.